Shaya uyo akaita mukurumbira unotyisa semutambi nemutungamiri wenhabvu akashaya nezviro manheru munzira yekuenda kuchipatara mushure mekurwara kwenguva refu. Shaya anga ave nemakore makumi manomwe nemanomwe ekuberekwa, 77 years. Murairidzi wenhabvu Lloyd Mutasa, oyo anopinda svondo imwe chete nemhuri yaShaya, anoti aziviswa nezvemashoko anotambudza aya nemudzimai waShaya.
Ini ndaziva nenhau yerufu irwu mupfurikidza nekuenda ndaona MSD ko kubva kuna maShaya nguva dzemangwanani ma5 here ikoko. Ndobva ndafona foni yavo, ndobva ndataura navo, ndichingotaura navo ndichiti vangotanga kuchema, ndikati koenda, vakati baba vaShaya.
Laban Kandi, oyo akapinda pakare Ndaimasoka Stars of the Year ari mujuzi reDynamos, anoti anzwa nezverufu urwu nemuvakidzani waShaya Dave George, uyo akambotambirawo Dimbare zvekare.
Ndanzwa nezverufu rwaGeorge Shaya naDavid George, bhozi ndiye anogara padhuze naye kuGlen Norah, ndiye anogara achiingirika achimubvakachira kunoona kuti akamira sei. Aita rasikirwa chikuru.
Chikwata cheDynamos nesangano reZimbabwe Footballers Stakeholders Forum vanoti vanyorera ZIFA kuti ise chikumbiro kuhurumende kuti Shaya aitwe gamba renyika. Mutungamiri wesangano iri vaFrancis Zimunya Nyamutsamba vanoti Shaya anokodzera ruremekedzo rwenyika urwu nezvaakaitira nhabvu muZimbabwe.
Tanyora tsamba yaenda kuZIFA tichikumbira ZIFA sezvo varivo custodian yebhora muno muZimbabwe kuti vanyorere kana kukumbira kuMinister of Sport kuhurumende rinova rivo bazi rehurumende kuti vangopawo ruremekedzo rwegamba kuna George Shaya, nyanzvi yedu yezvemutambo.
Anotaura akamirira Dynamos vaTinashe Farao vanoti tsamba yavo yechikumbiro chekupa rukudzo rwegamba renyika kuna Shaya yatove maoko eZIFA.
Pari zvino tatonyora tsamba ZIFA kuti ipewo ruremekedzo rwegamba kune mushakabvu George Shaya. Tsamba iyi tatonyora, tichaona kuti zvinofamba sei, hurumende ndeichazotadza todii.
Mutasa anoti Shaya akasaitwa gamba renyika zvinoratidza kuti hapana mutambi wenhabvu achapiwa rukudzo urwu.
Munhu akaita saGeorge Shaya akatadza kuitwa national hero, then all of us as footballers, I think sinenge zvatorakidza kuti there will never be a footballer achanzi is a national hero.
Mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesela havana kubatika kuti tinzwe kana vasvitsa kuhurumende chikumbiro chekuti Shaya aitwe gamba renyika. Asi mashoko avo ekuchema Shaya, ZIFA yati zvakaitwa naShaya munyaya dzenhabvu zvichabatsira kusimudzira nhabvu munyika. Shaya akatora mukombe weSoccer Star of the Year kashanu muna 1969, 1972, 1975, 1976 na1977, uyezve aive muchikwata chenyika cha1969 icho chakatamba neAustralia mumutambo we-1970 World Cup. Pamusoro pezvo, Shaya ndiye aive sachigaro weDynamos apo yakasvika mufinari yeCup Champions League muna 1998, izvo zvisati zvamboitwa nechimwe chikwata munyika. Kunyange hazvo vasiri munhabvu, murairidzi webasketball Edmond Mutetwa anoti Shaya igamba renyika kwete renhabvu kana mitambo chete.
Glen Norah muna Mucheke Crescent mofana unzi George Shaya Crescent nebasa raakaita.
Rufu rwaShaya rwauya Zimbabwe ichangobva mukurasikirwa nevamwe vatambi vana vane mbiri, Death Mandugora, Meshack Chidzambwa, Joe Mugabe naErnest Mapepa Sibanda pamwedzi mitatu yapfuura. Vari kuchema Shaya vakaungana papa pake pa 4538 Glenora A Spaceman muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.